ndinoona sekuti mauto edu akushandiswa basa risiri iro. Mukaverenga bumbiro remutemo rinoonesa zvakajeka kuti basa remauto ndere kudzivirira nyika kubva kumhandu dzekunze. Uyewo panguva inganzi iyo mapurisa akundikana kuchengetedza runyararo, mauto anokwanisa kunoita backup mapurisa. Asi zvatikuona iko zvine zvinde zvekuti mauto edu akushandiswa semilitia kana kuita sebhanya mulenge yezanu PF kuti vambunyikidze kodzero dzevanhu. Vanhu vatadze kuratidzira kuhurumende zvinhu zvinokwanisa kunga zvisiri kuvafadza. Zvese zviri kutaurwa kunzi vari kuda kuita mhirizhonga, hapana umbo huripo hwekuti vanhu vari kuda kuratidzira vari kuda kuita mhirizhonga. Hatina kuona vachirwisana nemapurisa kunyange pavakarohwa vhiki rakapera mudhorobha reHarare. Hatina kuona vanhu vachipotsera matombo kumapurisa kana kuita sei. Saka mapurisa pachezvavo haasati atadza kuchengetedza runyararo kunyange vanhu vakapiwa mukana wekuti varatidzire. Saka kubuditsa masoja kubva mumakamba kuti vaungane vachinovhundutsira veruzhinji kana kuti vave vanorwisana nemaprotesters kana vapfuurira mberi nekuratidzira, iabuse yemilitary, kutadza kushandisa mauto zvine maringe nebumbiro remutemo kutyora mhiko yavakaita vamunangagwa, kunonzi kuvhunduka chatikwata hunge uine katuriki.
Vamaguhu, tinoonawo nyika yairi pedyo nesu yeSouth Africa takaona ichiisawo mauto muguta reDurban senzira yekudzivirira nayo mhirizhonga idzodzi. Imi muri kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kugadzirira hondo chete, musiyano uri papi apa?
Mauto ekuSouth Africa akatosiyana nemauto emuZimbabwe tichitarisa kuchengetedza kwavanoita kodzero dzevanhu muSouth Africa. Hatisati taona mauto achipfura vanhu, hatisati taona mauto eko achirova vanhu mastreets. Asi munomu mukatarisa mauto edu, vanhu vanotyiwa nevanhu zvakanyanya havana ukama neushamwari nevanhu. Pavanopinda mustreet rinenge riri bwanyanhekwe, ibongozozo. Ndosaka vanhu tiri kuti aiwa, mauto ngaaramba ari mumabharaksi. Havafaniri kunge vari vanhu vanoswera vachiita mabasa emapurisa. Zvinokanganisa kunyange national security chaiyo kana masoja aakuswera achingoonekwa nevanhu.